Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu Gunyana 6, 2019. Makatirira kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tiri kubudisa chirongwa ichi live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mapoka evashandi vehurumende akasiyana-siyana anonzi akatanga kuwana mihoro yavo mitsva kubva nemusi wemuvhuro svondo rino. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoti zvave kuronga kudzokera kumusha. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vashandi vehurumende vanonzi vakatanga kutambira mihoro yavo mitsva inosanganisira zvikamu zvemari dzakawedzerwa nehurumende mwedzi wapera. Sachigaro veApex Council amai Cecilia Alexander vanoti mapoka evashandu vehurumende akasiyana-siyana akatanga kuwana mihoro yavo kubva nemusi wemuvhuro svondo rino, asi mihoro mitsva iyi haina zvikuru zvairi kubatsira nazvo sezvo mitengo yezvinhu iri kuramba ichiita chamuramba muru. Amai Alexander vanoti chiri kudiwa nevashandi kutambiriswa mihoro inofambirana nemari dzinenge dzichitengeswa nadzo mari yekuAmerica kumabhanga zuva iroro. Vanoti nhaurirano nehurumende dziri kuenderera mberi, asi chikuru chinofanirwa kuitwa nevashandi vese kubatana votaura nezvi rimwe chete. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Hongu vashandi vakatanga kutambira mari dzecost of living adjustment chazenge dzichibhadharwa pamihoro yavo kubva iko zvino kusvikira patichazowirira nazve kuti inofanira kuti ikwire. Saka nyaya iripo ndekuti zvakazoya mushure mekunge tagara pasi nehurumende tikaita provisional agreement yekuti vanhu vafanire kupiwa mari onotadziiske kubva pa50% to 76%. Saka nyaya iripo ndekuti mari iyoyi vanhu vatanga kuitambira uye vashandi vazhinji vanga vakaimirira chose mari iyoyi nokuti zvinhu zvakavaomera. Zvinova ndozvakaita kuti isusu titiwo panopai vanhu mari tichiramba tichitaurirana. Ndipo ndechekuti tichiri kutaurirana nehurumende tichitombotaurira nehurumende nyange masakano kuti tochitanga kusangana rimi tichitange zvekutaurirana kuti tofamba sei. Ndofunga muno ndakambotaura pano pachirongwa ndichitaura kuti isusu chatanga takatarisira kuhurumende ndechekuti mari yedu yataitambira muna Oktobha 2018 iyo voita voapply interbank rate yakabhengeriswa 4,750. Asi nhasi ndanga ndiri mudhorobha ndotoona kuti zvinhu zvese zvakwira. Zvazvakwira zvakaratidza kuti dzimwe interbank yacho hadzinoti ofishari yakwira here, but kune vanowana mavanotaura yakwirazve. Saka zvinhu zvakuramba zvichikwira. Saka ndopa munoona kuti zvinhu zvedu zviri kuramba zvichiratidza kuti semoving target zvokuti ndofunga salari iyoyi zvainge ifanira kuti itenge ichibatsira mushanda haichakwanisa kutenga izvozvo zvekuti itenge. Zvoita sekuti kana vashandi vehurumende vawedzerwa mari ivoita semhosva yekuti zvinhu zvese zvinofanira kuti zvikwire.
Saka yamuri kuti cost of living adjustment ndiyo iri pachibvumirano chamakaita here che50% to 76%?
Ndiyoyo. Mawekerwa yakaita ndeyekuti vaitarisa total package, vachitarisa kuti maallowance yedu anowana munhu zvese salary yake zvosanganiswa powekwa percentage inoenda negrade munhu raari. Asi mari yacho yanga ichizoonekwa iyoyo yabuda yawekwa yanga ichiiswa yose pasalary.
Tiri kuonawo vamwe vari kutoenda mukuramwa mabasa tichitarisa zvakaita savana chiremba nevamwewo vari kuvadzidzisi vari kuti panovhurwa zvikoro vanogona kusadzokera kumabasa. Zviri kureva here kuti vashandi havasi kutambira iyo mari yamakatambira iyo 50 to 76%?
Vashandi takatambira, asi inyaya yekuti imari yekuti haina kuti guta. asi kugutsikana nayo katichitarisa kuti mari yatakanga takumbira i4,750 ende tikatasa kukwira kuri kuita zvinhu muchabva maona kuti mari iyoyo nyangwe shoma yakapiwa yaerodwa zvakare saka isusu tinoti confrontation haizi reyo inobatsira asi vanhu kuti vagare pasi vataurirana chero mukatarisa zvisu zvaasvitika mumashure muchaona kuti kazhinji vanoshandisa confrontational rules hapana chavari kuunza patable vanongopopota vari kwavari vanoita zvavaita vari kwavari asi ithink chikuru taigona kuti izvini isu trade unionist whether mugovernment or public sector titaure neone voice tikakuita sekuti tikurwa pachedu kuti kana mumwe munhu ane zvishoma zvaaunza kana aenda achida nzouwa kanzi awana tsuro mumwe munhu wekuti awanirei tsuro iyoyo but ari kuti awanirei tsuro iyoyo haana kumbowana kana gonzo saka ndo zvine zvatiri kutaura kuti aiwa ngatibatanei titaura nesame voice izvozvo izvo zviri kutopa employer advantage yekuti vanongoziva kuti hatina kubatana saka hazvinawo hazviri kubatsira trade union principle ino tinofanira kutaura nati pamwe chete kana tichiona kuti pane mashortcomings aripo pane maproblems aripo tinotaura tega tiri mumba medu kana tabuda taakuchitaura tichibatsira mushandi saka at the end of the day tikatasa tikatautasa mushandi tingabatsire sei tichabatsira kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka
avo vange vari sachigaro veapex council amai Cecilia Alexander vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri westudio 7. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoti zvave kuronga kudzokera kumusha sezvo munyika iyi maberekera ingwe. Zvimwe zvizvarwa zveSouth Africa zviri kupomerwa mhosva yokurwisa nekuuraya zvizvarwa zvedzimwe nyika dzemuAfrica. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Vasiru Ramaphosa vanoti vanhu gumi vashaya mumhirizhonga iyi. Dzimwe nyika dzakaita seNigeria, DR Congo neZambia dziri kuratidzirawo dzichivharisa makambani emuSouth Africa vari munyika idzi akaita seMTN neShoprite. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu abata chizvarwa cheZimbabwe chinochaira marori munyika iyi vati vanoda kunzi Pastor TDN.
Kumabasa takungofambawo bhitana bhitana hatisi kunyanya kufamba zvatakasununguka because avakomana vachiri kudeedzera kuratidza kuti kufa kwavanhu kunenge kwavari kuratidza kuti vanenge varida kupfuurira kuenda nako mberi but ha ini maonero andiri kuita because mukatarisa kuti hondi yakatanga yakatanga iri yematruck drivers but wozonzwa kuti dziguyubro kwatsva Pretoria kwatsva pari kufa vanhu pacho ka nemashopu ari kuputwa ndekunguti parifamba matrucking I think there is something else still behind these attacks than kunguva kwematruck drivers chete because maitiro avari kuita I don't know what's happening because mukazvitarisa matiro avari kuita ka zvakatanga zvinhu zviri kuattaka we don't want foreign drivers then vaakunoattaka mashops vaakuputsa midhuri vaakudii some are calling some names the ones out there we don't want this president because he is not from this side saka I don't know what's happening now apari kuratidza kuti hapana muramusha
izvo zvinhu zvaamira sei tiri kunzwa kuti pane kurwisana kwakanyanya
ya ikokoko ndokwandikwazvava manje because mukatarisa kuti town macho maakuitwa imomo police inoratidza kuti inobata the other side inekakuregedzera because pamunoona panopikwa zvinhu panopikwa nemasouth africans but anosungwa maforeigners uchava kuti saka polisi iri are they into it or vari kuprotecta vamwe vavo kana kuti they know what exactly they are doing because aukame kuti munhu anoapisa nenge achitaura nechinhudzi dzakati pozosungwa munhu anotaura nechinhudzidzi I don't know why is it like that
vamwe vari kuti zvinenge zvaatoonani kuti vadzokere kuZimbabwe mune pfungwa dzekudzokera kumusha here nemamiriro azvaita kana kuti muri kuda henyu kuenderera mberi muchishanda
pane tunhu zvinhu two zvinoitika because one kumusha kwacho kuri kuratidza kuti pane mukuru pane mupfupi nhawo iri kunetsa kuZimbabwe Zanu PF iri kuti susu yakatibhura kuti tive nerusununguko okuti usununguko kwacho kwayakabvira hatisi kudziona NDC iri kuti kana mungatizvinake yatitaurirana then kana pakanzi pakutaurirwana pacho parukundi iwewe tanga wazikurura nyembe saka nonde zvinhuja kumushau zviri kutiramba zvakabata vanhu kuti varambe vakagarira vakagara kunoko kubati munoma munosima mure zvakanaka muno kumisha kuri nani izvika vedu tinofane zhara yechikafu dani kupiswa nemoto wepesuro uchiona uri mupenyu uchipisirwa kuti waita mari because namo chacha yaiugonezvataraunzi inini muri kunyaya kushanda zvine simba kudarika isisi saka takupisa idzokera kunyika kwenyu kana mune simba ramunarenda chairoro kumuzimbabwe saka noyiva kudzokera urimbotibata but tozongofarira kuti ndinde kumusha kwacho kune zhara kuti ndirambe muno kunopisa but mari inobuda saka hai chava chemajura chemupani kuti iri jambe rinouya mumoto rirambe riri mupani pane ichapisa kugarata saka hatichazuri asi meyawo kumboendawo kumba uripo tautombozvifunda izvozvese
imi mune mhuri yakakura sei uye vese vari kusouth africa here kana kuti vari kumusha
ya mhuri yangu ndinayo kunoku ndine vana vari kudzidzawo pamaprivate school saka plus kuno hangu kwandinogara hako hakusati kwanyanya hakuna moto unonyaya kubarika bcause ndogara muno munigeria ndokumba kwangu kwandogara kuti kunyanya kunetanesa zvinongonetsawo mujobet nemuna intrim asi pandazonyaya kuvhunduka ndepekuti vazonyaya kuataka jobet dani nejobet nepretoria ndobva ndazoona kuti aiwa haitisineyo hundo yekuti matitorera mabasa ai pane something chiri bigger than pretoria.
Chizvarwa chezimbabwe chinotyaira marori musouth africa chichitaura nablessing zulu westudio 7. Amai Grasa Machel nevaimbove mutungamiriri weIreland amai Mary Robinson nhasi vanotarisirwa pamusangano wemadzimai uri kukokerwa nesangano remakereke reZimbabwe Council of Churches. Munyori weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mtata, vaudza Studio 7 kuti musangano uyu uchapindwa nemadzimai anoita 40 anobva kwakasiyana-siyana. Vati musangano uyu uchaitwa nhasi paKentucky Airport Hotel uye uchapindwa neavo vakakokwa chete.
Musangano uyu national women leaders dialogue luncheon inguva yekungoti vatungamiri madzimai vatungamiri vakakokwa vave nguva pamwe chete yekutaurirana kuti vanoona sei contribution yavangaita kuti nyika ipfuure kumberi.
Vari kuuya kana kuti vakakokwa kumusangano uyu ndevapi?
Kwakokwa utungamiri hwakasiyana-siyana hwakamirira mapato ematongegwe enyika, vatungamiri vecivil society, pakokwawo vakasarudzwa kubva kumabhizinesi, kuvyavo vamwe vanoita zvefundo vana muzvinafundo, pakokwavo vana mai vatungamiri kumakereke, nehumwe utungamiri hwemuhurumende hwakokwawo pamusangano iwoyo. But wanga kukokwa uku kwanga kwakangofanira vanhu vashomanana nenyaya yekuti zvanga zvisingagoni kuti uve musangano navanhu vakawandisa, saka pangokokwa nhamba yatingati limited number yevanhu 40 chete.
Ndinoona kuti makoka kumusangano uyu vakudzikani vakaita saamai Graham Marshall naamai Mary Robinson.
Mrs. Grasha Marshall na Her Excellency former Prime Minister of Ireland Mary Robinson vari kushanya ikuzova pamwe chete nesu pamusangano uchaitwa nhasi neutungamiri hwakasiyana hwemadzimai kuZimbabwe Council of Churches, iri platform yesingwisingwi yatiri kumhanya nayo mazuva ano yenhaurirano. Saka iplatform yewomen national dialogue platform, saka vatungamiri vemadzimai vakasiyana-siyana vanenge varipo saka mama Shell na former Prime Minister Robinson vari kushanya kuti vango vanesu pamutambo iwoyo nokukurudzira basa ratiri kuita rekugadzira ma platforms akasiyana siyana anokudzira nhaurirano dzinofa dziri kuitwa muno muZimbabwe.
Kuti vaviri ava vakokwe kumusangano mukuru wakadari, chii chamakatarisa, chii chamuri kufunga kuti vangabatsira nacho?
Vaviri ava Mr. Wandeva vatungamiri vanomukurumbira zvikuru. Mary Robinson aiva Prime Minister weIreland panguva kwanga kune kugadzira kuti vanhu vawirirane munyika weyanga ine dambudziko rokupesana kwevanhu. Saka ane nhoroondo yakakura yekuti kuyananisa nyika kunofamba sei ndezvimwe zvezvinhu zvaanoshingairira zvikuru. Tinozivawo zvikuru kuti mai Michelle naivo vane shungu zvikuru yokubatsira zvikuru vana vechidiki nemadzimai kuti vatambe jana rakakura mukuvaka nyika, basa ravo kuSouth Africa nebasa ravanoita kuMozambique rinozikamwa, ibasa rine mukurumbira zvikuru. Asi vari kuuya vakamirira boka rema elders rinova ndiro boka rakanga richitungamirwa panguva yapfuura nemukuru Kofi Annan.
Munyori weZimbabwe Council of Churches Mufundisi Kenneth Mtata vari parunare kuHarare neStudio 7. Tombo tarisa zviri mapepa nhau anhasi. MuFinancial Gazette nyanzvi mune zveupfumi dzinoti zvinhu zvicharamba zvichioma kwemwedzi iri kuuya pamusoro pekudhura kunoita kuzvigadzira uye nokushayikwa kwegwara kuri kuitwa nehurumende. MuZimbabwe Independent, hurumende yeBritain inonzi yakaudza vaEmerson Mnangagwa kuti kana vachida rubatsiro rwayo nedzimwe nyika, vanhu vakatyora kodzero dzevanhu vanofanira kusungwa uye vamunangagwa vanofanirwa kupindudza zveupfumi nematongerwo enyika. MuDaily News vaNelson Chamisa vanonzi vari kutaudzana zvakasimba nevakuru vemapurisa pamusoro pekupambwa nekurohwa kwevatsigiri vebato ravo. Newsday rinoti vaEnergy Mutodi vanofanirwa kurangwa mushure mekutaura mashoko anopesanisa marudzi munyika. Yasvika nguva yatinopa mukana kune vateereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Makadii vashamarari veStudio 7, ini ndinoitwa Luke. Ndinogara kuMatebeleland North kuZimbabwe. Ndiri kugunun'una nezviri kuitwa vana vemuZimbabwe kuSouth Africa. Asi nyika dzekuno kusadiki dziri kutya here kuirwisa South Africa? Irwisei? Hurumende yachiri kutozviziva, vakatoronga nehurumende yavo kuti ngatiuraye vana vedzimwe nyika. Ndokutochipiswawo kuvedu we, ngativarwise vana vedu vapera muSouth Africa. Ngatirwisei mhandu iyo. Ingawa nemakavabatsira paye paipa kuti vaone rusununguko, kuchaipa chinhasi kuti muvabatsire vaka nyika yavo. Ndapota handei tonoirwisa. Tingadari kuine mapando kweBoko Haram here, checho vari kufunga kuda kununura zvizvarwa zvekunyika yavo Nigeria.
Ngwanani vashamari veStudio 7, ndoitwa Tafazwa, ndiri kuno kuRustenburg Bank. Ndoda kutaurawo pamusoro kwevarume vanoti hanzi Mnangagwa naChamisa ngavabatane. Kuna musha unotongwa nevarume vaviri, Handiti ye jiano zitaka wina. Nga atungishu. Na atungishu. Se yari kutaza utonga yaka wina uta. So ya urume wanunze eneji mtodi weo. Atanga utara usinabasa. Antara watanzi. Ndewele mafurena. Mandewele mafurena. Alo penga ero.
Mangwana ni akanaka wa shamarari wedu Series 7. Tunukukwase ni mfaro murudo romari. Ineno ndishada kutitaure isisho manana ndishambira Urumende South Africa kutideya ngona ku manya manya kudzivirira njodzi iri kuitika. Nekuti njodzi iri kuitika yekushungurudzwa kwemaforeigners nemainvestors anova iyo anenge achidzara mari munyika yavo inoyi. Ndizvo zvakaurayisa Zimbabwe kusvika tive patiri nhasi, kuti takava tiri vanhu vakanga vachishungurudza mainvestors vana Mugabe vana Munangarwa vachiponda mainvestors vachivatorera minda vachiita sei. Ndo zvakatipa nhamo zvaita kuti tizare muno. Saka nayo South Africa yaifanira kuti ingware isakurirwa nepovhu. Mainvestors ese ari kufunga kuzosima mari munomu achabva aramwa kuti South Africa isinyika yakasununguka isinyika inogarika. Nemainvestor futi arimo futi achabva atofunga kutiza kutotarisa imwe nyika ine runyararo futi ni South Africa muJohannesburg.
Pamusoro yesterday 7 makadiko abuto 7 ini sanonzi Alex Jida ndikuno South Africa munyika yeMpumalanga. Kwati kunoka kaoma mhani. Mishonga yakutanga ende vakatanga nezuro ende kunopiswa matara zvakaoma zvakusati kwava nemunhu wake anga atatasa kuti wanetsaona aa kuti kunonge mesa zvakaoma mukati mesafrica katikati kuno Mpumalanga kuno. Saka tinongokumbira kudai hurumende yedu yatinamirirawo tichionawo kuti vokuzvisao zvemukaisisa zve zvezvazve nemizimbabwe zvoita mazvi mukati menyika yesouth africa zvapindiravo. Tine hama zhinji dzatiri kuchema nadzo dzakatsakatika mukati menyika yesouth africa. Tinokumbira kuti dai hurumende yapindiravo.
Tatotiwo zvedu titopindawo muchirongwa. Makaita wani makaita wani yei kunoku kusouth africa kuna kumira mushe mhani yei vanhu topera kunoku kusouth africa. Vanhu zvizvarwa zveZimbabwe zvopera kuSouth Africa vakomana. Ai vamunangagwa ivavo kudai vachingotaura ipapo pamusangano kungoti vanhu kungoti varege kuite mirizhonga iyi yavari kuita because vanhu vazhinji topera kuno kuSouth Africa.
Mamuka sei mamuka sei vashamarari veStudio 7 apo vana mukoma jonga apo taitokumbirisawo kukumbirisisa chaikuchaiku. Tukakada ndia na ziyambi ziyambi wa musava interview wa bai special yo chitaroni ya iri kuitike mkati mjimbe South Africa. Nime kaya kuti vano tupise manya wema South Africans kuti varowe vano. Kuti kwaza aisusu apana chatino kwanza kuziwa. Atino patati patiso kuita kana kudi merano zuri kuitika na miri jonga iri kuitika. Apa waruta rani churungu vano tupise iyo vano yemu jonu manya we yukututi vato rowa vano. Amono wana Nigeria zuri kuito yapi sama mama na Shoprite ikuita sei and so on. Vakatoti vanokwanisa kubatsira vanhu vavo vari mukati menyika yeSouth Africa. Malawi ndizvozvo asi isusu vedu hapana havana mwoyo wehunhu bheta ava vatombonyepa vachiti tinotombozama nei patinogona napo kubatsira. Vanhu vozoti pamberi naChamisa pamberi naPresident Chamisa vozoti wai mukomana wavo achidai wai achidai ane mwoyo wevanhu mukomana uyu ane mwoyo wevanhu. Akatombosenda mameseji paTwitter achitoti very sorry vanhu vari kuSouth Africa chichi zvitombori nani at least. Handiti panotaura kuti kwazi kwazi hatitozvibatikiri. What does that mean? Havana mwoyo yevanhu vanavo mani.
Avo vange vari vateereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Ngatimbotarisai zviri kuitika kune dzimwe nyika. Mauto aripasi pembatani zwa wenyika zirimu neto anoti mumwe musoja weku Amerika ni mumwe woku Romania waka uraiwa muguta guru renyika ye Afghanistan rekabu mezuro. Izi zvinoreva kuti uwanduwe mauto e Amerika afamunyika iyi gorerino wasika pagumi nevatanhatu. Chikwata chinopfurikidza mwero munyika iyi cheTaliban icho chairwisa mauto aya. Vamwe vana vatatu vakaberekerwa muSyria nevabereki vekuNigeria vainge vachirwa muSyria vachibatsirana nechikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State vakapiwa kuvatungamiriri vehurumende yeNigeria nezuro. Vana ava vane makore mana, matanhatu uye masere. Nigeria inoti ichatambira madzimai nevana vevarwi ava, asi kwete varume vaive varwi. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zvichitevera uwandu hwevanhu vari kufurwa nekufurwa nepfuti muzvikoro, muzvitoro, panofarwa, mumakereke nedzimwe nzvimbo dzinoungana vanhu vakawanda. Zvitoro zveWalmart zvazivisa kuti hazvichatengesa pfuti muzvitoro zvayo kunze kwepfuti dzokuzvimisa. Walmart yakakumbirawo kuti vanoenda kunotenga muzvitoro zvayo vasatakura pfuti dzavo pachena. Izvi hazvina kutambirwa nemufaro nesangaro rinorwira kodzero dzevanhu dzekutenga nekuchengeta pfuti muAmerica, National Rifle Association, iro ratukirira Walmart richiti zvinonyadzisa kuona Walmart ichipfurirwa nevanhu vashoma vasingafariri zvepfuti. In my dreams, innocent uchwe gota. Regati mbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Mapoka evashandi vehurumende yakasiyana siyana anonzi akatanga kuwana mihoro yavo mitsva kubva nemusi wemuvhuro svondorino. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoti zvari kuronga kudzokera kumusha. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichikufarisai nemufaro.
Só com isso.